manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 23 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvinezvi ri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vatatu vanofanira chirwere cheCovid-19 munyika icho chopararirawo zvakanyanya muzvikoro zvakawanda.
Tingangoti kune chikoro chimwe chete chiri kumatevelele noti ndochanyanya kuti bvundutsa kuti chii chiri kuitika asi zvimwe zvikoro 1-2 zviwe pano neapo chimwe nechimwe hakuna zviri kunyanya kutyisa
asi mutauriri mubazi rezvedzidzo anoti hapana chekuvhunduka nekuti hurumende yakagadzirira kurwisa chirwere ichi muzvikoro Mukuwasha wevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe simba chikore omiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekuita zveuori vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vodoma dare ravo remakurukota kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiri kuramba zvakabuda musarudzo idzi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave 256 nevasere kana kuti 268. Vamwe vanhu 40 nevasere vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare zvichireva kuti vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga vave zviuru zvipfumbamwe 220 kana kuti 9220 vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere 250 kana kuti 8250 mushure mekunge vamwe vanhu 15 vapora nezuro vanhu vachiri kurwara 192 kana kuti 702 hurumende inengewo yave kutatarika zvakanyanya kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro zvikoro zvakaita seJohn Tallack High School Emakandeni Primary School Matopo High Prince Edward Muharare NUST Chinoi University of Technology nezvimwe zvakazivisa kuti zvine vana nevarairidzi vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19 Mutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha sezvo vanhu vasatevedzere kurudziro dzekumisa kupararira kwacho nhasi chikoro cheChinoi High kumashonaland west chinonzi change chichirambidza vamwe vana kupinda mushure mekunge mumwe mwana batwa nechirwere cheCovid-19 nemusi wemugovera nonorai jena anotipa nyaya inotevera
pasvika studio 7 pachikoro ichi nhasi mangwanani vana vose vanodzidza vachibva kumba vanga vachidzoserwa kudzimba vana vanga vachibvumidzwa kupinda pachikoro vana vari kunyora bvunzo chete Vakapanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vakakurudzira kuti vana vambomisa zvidzidzo nekutyira kuti chirwere ichi chinopararira pachikoro ichi Dr. Masocha vanoti vakabva vaongorora vamwe vana vanosvika 55 vanodzidza nemusikana uyu pamwe nevadzidzisi 10 vakambodzidzisa vana ava svondo rapera
Apane kisizenti mwuzioka wana katesa positive Pachino ya hai Takatesa wandofundo wanushika 55 ma students ma contact zake Me 10 ma teachers Pachino ya si waiting for ma results aja asata hui
Patapunza kuti matano api avari kutora, kuti vana avari kunyora vachibvakumba, nevanogara pachikoro vasatapurira nechirwere, mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu vaGabriel Muma, vanoti vana avari kunyora bvunzo, vanodzidza vachibvakumba, nevanodzidza vachigara pachikoro, vanonyora mumakamuri akasiyana.
For now, both the scholars will not be attending. They will only be coming on days when they are writing exams and the proper attention is given to them.
Kubva iko zvino vana vanodzidza vachibva kumba havasi kubvumidzwa kupinda muchikoro vanongouya chete musi vanenge vachinyora bvunzo.
Mumwe mwana adzoserwa kumba uye watisingadome nezita sezvo asati abvezera anoti vadzoserwa kumba vachinzi vozodzoka kuchikoro kupera kwemwedzi uno. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vadzidzi vari pazvikoro zvine vana vakabatwa chirwere checovid-19 vanofanirwa kuongororwa vose.
Tinokurumidzira hurumende kuti inyanye kuisa mari yakawanda panyaya yekutesta, especially muzvikoremo mune vana vakawanda. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko, tichibatanidza pamwe chete nedzimwe nzira dzese dzekudzivirira dzatinoziva.
Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakakurudzira hurumende svondo rapera kuti ivhare zvikoro sezvo chirwere checovid-19 chave kupararira. Asi vanotungamira mabasa ehurumende mudare iri vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakati hurumende yakagadzirira. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Asi sezvo tichitemawo tisina divi ratinorerekera, tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Isu webazi reprimary and secondary education tinokurudzira kuti zvikoro zvese zvibatisise mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro.
Zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa nezvikoro izvi?
Pari zvino tirakatarisira kuti chikoro chimwe nechimwe chinobatisisa mastandard operating procedures yayo. Zvinoreva kuti munhu wese anenge akapfeka face mask, munhu wese anogeza maoko kana kugeza nehand sanitizer, munhu wese anenge ari pachikoro ipapo wedza mwana wechikoro kana kuti mudzidzisi kana kuti mushanyi wepachikoro ipapo anofanirwa kuziva kuti panoitwa social distancing. Uyezve hapana anofanirwa kubvumidzwa kupinda muchikoro asina kutorwa temperature kuti aonekwe kunzi irisk factor here kuti akwanise kuiswa parutivi. Kana aiswa parutivi wozoongororwa nebazi rezveutano.
Paongororo dzamuri kuita izvi zviri kuteedzerwa here vandoro?
Pari zvino zvikoro zvedu tiri kuona kuti zviri kuteerera zvatakataura seministry yeprimary and secondary education and uye vari kuteedzera mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kwecovid-19. Tingangoti kune chikoro chimwe chete chiri kumatevelele noti ndochanyanya kuti bvundutsa kuti chii chiri kuitika, asi zvimwe zvikoro 1 or 2 pano neapo chimwe nechimwe hakuna zviri kunyanya kutyisa. Zvekuti tiri kutotarisira kuti kuda zvingangove kuda zvikoro kana zvitatu, isusu tine zvikoro zvinoita 9625.
Izvi zvinorevei tichitarisa zvikamu zvezvikoro zviri kubatwa nechirwere ichi?
Zvichireva kuti even pa percentage yekuti turi kukunda chirwere ichi sei sebazi reMinistry of Primary and Secondary Education, tine inonzi success rate ye99.98%.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa muAfrica kusvika pari zvino vasvika zviuru makumi mana nepfumbamwe zvine mazana masere nevaviri kana kuti 49,702. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemasere kana kuti 58 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose. Inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zuru mazana maviri nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 256,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti 37 million. Varidzi vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone nemamaguta ari munyika dzakatenderedza Zimbabwe vanoti vafadzwa zvikuru nedanho ratorwa neBotswana rekuti mimwe miganhu itange kushanda musi wa 1 zvita. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu nezvinhu uye kufambiswa kwamashoko muBotswana vatulakanyose huku vazivisa nezvedanho iri vachitaura nevatori venhau nhasi. Vasehuku vazivisa kuti rimwe remabhodha mashanu ari kuvhurwa zvizere kubva musi wa 1 zvita ndere Plumtree ramakwebana border post iro rinoshandiswa zvikuru nezvizvarwa zveZimbabwe.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border passenger transport.
Hurumende yatora danho rekubvumidza mabhazi anobva munyika ino achienda kune dzimwe nyika kubva musi wa 1 zvita uye danho iri richabvumidza kutakurwa kwevanhu kubva muFrancis Town kuenda kuBulawayo nekuHarare.
Botswana yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza muna kubvumbi gore rino senzira yekudzivirira kuparira kweutachiwana weCOVID-19. Kuvharwa kwemabhodha uku kwakakanda ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe mumukanwa mamupere sezvo zvichirarama nekutenga zvinhu kunyika dzakatenderedza Zimbabwe zvichinotengesa kumusha. Mukuru kukambani yemangongongo logistics ine mabhanzi anobva mudhorobha reFrancis Town muBotswana achienda kuHarare vaMartin Vumbani vati business ranga radzokera kumashure zvakanyanya ndokuvharwa kwemabhodha.
Ngati big development because kana mabhazi akatanga kufamba tsati mari mukambani yakupindawo nemabhazi akuvhurika kana bhazi rakachifamba ari employee tamana kuna chete zvino vanhu vakawanda vanosaba tofara zvikuru kuti mabhodha avhurwe because zvinzvanga zvakawama mundara because kuturarama bhazi kuti tifambe ndipo ratopinza mari kana bhazi rakamira hapana mari rinopinda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira kukambani imwe chete yova Thompson Moyo vatsinira mashoko aya.
Takadzokera kumashure mudara because isusu kuuya kuno kuBotswana takauya kuzvitsvagira vana but kuno life yanga yakatiomera.
Kunyange hazvo vachigamuchira kuvhurwa kwamabhodha nemaoko maviri vaMoyo vaenderera mberi vachiti vachatenda maruva vadya chakata.
Tafara but tisingazivi kuti maconditions acho anenge akamera sei but inini pachangu handisati ndava nezvekuzere kuti muzva wacho wacho kuri kuvhura sezvo kuchinzi permit iyaya yeCovid it's 72 hours.
Vachitsigira mashoko avaMoyo vaThomas Mzavazi vaudza Studio 7 kudai nyika dziri mudunhu reSADC dzataurirana kuti vana vasabhadhariswe mari zhinji pakuvhenekwa utachiwana wecoronavirus.
Bandoda kuti nyika dzose dziri muSADC dzitaurira nokuti Botswana nezvavo chete zvose SADC yese itaurira kuti vana vafambe zviri free varigidza maconditions acho.
Vafambi vanotarisirwa kuva nechitambi chinoratidza kuti havana chirwere cheCovid-19 uye kutewedzera zvinodikanwa kuti utachiwana usapararire kusanganisira kupfeka maface mask, kugeza maoko nguva dzose uye kusaungana kwenguva refu. Vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZimbabwe vakatozivisa dare reparamende kuti havana zvimwe zvikwanisiro zvekuona kuti vanhu vapinde here pamabhodha nemapepa ekunyeba vachiti vanoda mari yekutenga michina yechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden mangwana vari kutarisirwa kudoma dzimwe nhengo dzedare ravo remakurukota. VaBiden vari kutarisirwa kudoma vaAntony Blinken segurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. va Blinken vaive chipanga mazano chava Biden kwenguva yakareba apo vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika va Barack Obama. Amai Linda Thomas Greenfield avo vaive mwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana neAfrica vari kutarisirwawo kusarudzwa kuva mumiriri weAmerica kuUnited Nations. Va Jake Sullivan vari kutarisirwa kudomwa kuva chipanga mazano chava Biden munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Kunyange hazvo va Biden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira vari kuenderera mberi neurongwa hwavo. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuramba vakatsika madziro vachiti havana kukundwa musarudzo. Asi vaTrump vari kuramba vachikundikana kumatare kuti ati sarudzo hazina kufambiswa zvakanaka. Marvelous Mshanganya huye we Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvinhu zvinotambudza chaizvo nevagari vekuAfrica wavo vanotarisirawo kuti nyika yakaita seAmerica inofanira iri nyika inofanira ichitevedzera anonzi maprinciples edemokrasi. Tozva kuti ivo vatrumpo vari mutinowo vanoti marights avo ekuchallengawo maelections, but zvinhu zvatatisina kutinyatsotarisira sevanhuwo vari kugara muno muamericawo nevanhuwo vanotarisirawo kuti hurumendewo kana maelections angoitikawo zvichinzwiwo vanhu vakavhotawo iwewo.
Tichitarisa zvamataura kuti dzimwe hurumende dzekuAfrica dzakange dzakatarisawo iko kuno kuti zvishabuda, munoona vachizotora sei zviri kuitika izvi?
Ndinoasenge zvinhu zvinotambudza chaizvo chaizvo, especially kune nyika dzedza dzichiri kukura munyaya dzedemokrasi. Nyaya dzedemokrasi idzi inyaya dzakagadzirwa kuno kumawestern countries. Demokrasi ndo system iri effective yavepo kwenguva yakareba sereki. Ndise America huya wene makore akati kuti ichi nitooma elections ichi simbisa atingati ma structures ema government. Chirungu chaka takatarisira kuti zvinhu zvakadai sezvo zvingave zvisingaitiki.
Vari kutarisirwa kugadzwa pachigaro vaJoe Biden vemadhemokrats vari kutarisirwa kudoma vachange vari mukabhineti yavo vachashanda navo, munoona vachanyanyotarisa zvipi?
Zvona senge pane chiedza chekuti nyaya dzerusaro raganda dzingave dzichitariswa pakabhineti nehurumende. Totarisirawo kuti vachadomawo vanhu vatema vakati kuti impawewo yatingatiwo the black citizens muno muAmerica. Ende futi tinotarisirawo kuti vave vachitarisirawo dzinonzi nyaya the immigration, uyezve tinotarisirawo kuti vave vachikurudzirawo zvekare vakadzi kupindawo munzvimbo dzehurumende and power.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanga vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Tombotarisawo nyaya dzanga dziri mumatare nhasi. Vaimbova mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeAir Zimbabwe vari mukuwasha wevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vaSimba Chikore vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. VaChikore vanonzi vakapa basa kambani yeSafeguard Security muna 2017 vasina kushambadzira basa iri kune mamwe makambani sezvinodiwa nemutemo. Vanonzi pane kupa kambani iyi zvurugumi zvemadhora ekuAmerica zvainge zvakurudzirwa kana kuti $10,000, vakati vega basa iri raiita zvurugumi nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nemashanu kana kuti $16,445. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare reMajor Street, amai Bianca Makwande vapa mutongo wekuti muzvare Joanna Mamombe vanova miriri waHarare West mudare reParamende vazotanga kutongwa vega sezviri kudiwa nevachuchisi vehurumende sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Izvi zvave kureva kuti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vave kutongwa vega pamhosva yavari kupomerwa yekuti vakanyepera kuti vainge vapambwa muna kubvumbi. Asi vatatu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakambunyikidzwa. Va Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa Muzimbabwe. Yave ni masaisai macha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vatatu vanorwira kodzero dzevanhu muHong Kong vaendeswa kujeri nhasi mushure mekunge vabvuma kuti vakapora mhosva mushure mekuratidzira panze pemuzinda wemapurisa muna Chikumi. Vatatu ava Joshua Wong, Ivan Lam na Agnes Cho vanonzi vabvuma mhosva mushure mekukurudzirwa kuita izvi nemagweta avo. Asi havana kutambira imwe mhosva yavanga vachipomerwa yekuti vakaratidzira zvisiri pamutemo sezvo vachuchisi vasina kupa umbowo wakakwana. Vatatu ava vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu pachanzi kwanyaya yavo iyi mwedzi unouya. Chikwata chenyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu cheUnited Nations chinoti Japan yakasunga zvisiri pamutemo vaive mukuru wekambani yeRenault Nissan vaCarlos Ghosn. Japan yanzi iri peva Ghosn avakasungwa kupera kwegore ra 2018 kusvika 2019 vachipomerwa mhosva dzeuori mukambani iyi. Asi vaGhosn vakaramba mhosva iyi vachibva vanopotera kuLebanon. Vamwe vari kurwara nezvirwere zveshuga kana kuti kuzarirwa kana BP vanonzi vari kuguma vaoma mutezo nekuda kwekushaya mari yekuenda kuzvipatara kana makirinika nechimbi chimbi sezvo zvimwe zvipatara zvave kuda madhora ekuAmerica kuti vanhu varapwe. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevakavhiringidzwa hutano hwavo ndimuzvare Tabith Bobo avo vanogara kuRutendo Township muKwekwe. Muzvare Bobo vakaoma mutezo vari pabasa kuNamibia vakatozodzoka kumusha makore maviri apfuura vari paRute. Muzvare Bobo anoti stroke yakaita zvokuvanyangira nokuti havana kumbofungidzira kuti kutemwa kwavakaitwa nemusoro kwemazuva maviri ndiwo waiva munongedzo wechirwere ichi.
Kuchirwere chinongonyangira usingafungiri asi iye zvino chatonyanya endi nemhaka yekuti hatinyanyisi kuongororwa chinongokubata usingafungiri. Inini ndakaswera nditemwa nemusoro wayo ndobva ndangotsvagawo painkiller kubva ndano sazvina kubatsira.
Muzvare Bobo vanoti dambudziko guru ravakasangana naro vadzoka kumusha nderekushaya mari yekuAmerica yekuti vanoona nyanzvi dzeutano dzinonzi mafizotherapists ayo anokwanisa kubatsira kufambisa mitezo yemunhu. Mumwe mudzimai akasanganawo nedambudziko iri ndiamai Anastasia Mukuze vanogara kuVainona. Amai Mukuze vanoti vakavhiringidzwawo utano mugore ra2015 mushure mekunge vatemwawo nemusoro asi vakaita rombo rakanaka rokubatsirwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusvikira vave kukwanisa kufamba nemadondoro.
Ndakaita stroke mugore ra2015 ndaingonzwa kunge musoro zuva randakazoenda kubasa ndaingonzwa kunge kuneti ndopandakati tapedza kutaura nevandaitaura navo ndobva ndati ndisumuke handina chandakakanisa kunzwa. Pandakazotanga kuda kunzwa ndakanzwa kunge ndunzira manhu kure kure ipapo ndakanga ndatove muambulensi.
Nyanzvi yeutano inoona nezvekufamba kwemitezo Dr. Helkes Mbiru Mapimidze vanoti zvakakosha kuti munhu wese anenge aita stroke abatsirwe nokukurumidza nokuti akanonokerwa anogona kutoremara zvachose. Dr. Mapimidze vanoti vakadzi ndivo vanonyanya kukurumidza pora kudarika varume.
Vanhukadzi vanopora kudarika vanhurume. Rehabilitation yakakosha zvachose. Unofanirwa kutanga munhu achangoita stroke ukazvinonokera hainyatsobatsiri.
Dr. Mapimidze vakatsanangura zvinoitwa kana murapwi ave kushandwa nekurapwa nenyanzvi dzinoshanda nevanhu vakaoma mitezo yavo.
Rehabilitation inogadzira zvakaita sekuti munhu anomuka sei, anosimuka sei, anofamba sei, zvese zvekuti munhu azvifambire nekuzvichengeta. Medziro ye rehabilitation inosiyana munhu nemunhu. Ukaita stroke wakura zvinonetsa kuti upore tichikuenzanisa nemunhu akaita stroke ari pwere.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Tripanyanga vanoti vanhu vese vanofanira kugara vachivhenekwa kuzvipatara kuti vaongororwe mamiriro akaita utano hwavo, uye vari pamushonga vamwe mishonga iyi semaudzirwo avanenge vaitwa nana chiremba.
Tinokurudzira kuti vanhu vane mapiritsa veBP kana vabata BP, vane mapiritsa veshuga kana vabata shuga, kana kuri zvibaya vachizvibaya, zvinominimiza machanzi dzekuti vanoite mastroke. Tinokurudzirawo zvakare kuti vanhu vadye chikafu chine mafuta mashoma, kuti tinoona kuti mastroke anokonzera nekuti cholesterol inenge yawandisa mubody. Tinokurudzira kuti aiite 1 kukurumidza kuenda kuchipatara. Akaenda kuchipatara tona chii chakonzeresa stroke, kana iri sugar kana iri BP, yomanejwa.
Dr. Chiripanyanga vanoti vane mitezo yakakuvara vanokwanisa kutadza kutaura nokuti miromo yavo inenge yaenda parutivi, zvokuti vanenge vave kutozodzidziswa kutaura sezvinoitwa vana vadiki vachibatsirwa nema speech therapy. Ongororo yakaitwa namuzvinafundo Andrew Matenga muna 2012 na 2013 yakaratidzawo kuti vezera rechidiki vari kubatwawo nedenda iri. Profesa Matenga vanoti mari yokurapa vanhu vakaoma mitezo yakawandisa nokuti zvipatara zvehurumende hazvina zvekushandisa zvakakwana zvinozopa kuti vanhu vashandise zvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chanzi chidzoke kumba kubva kumakwikwi ECOSAFA Under 17 Championship. Kunyangwe hazvo veZifa vari kuti vakapikisa kudzinga kwacho makundano ari kuitirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZifa vatorisani Gwesela vanoti chikwata ichi chanzi chidzoke kumba sezvo vatina kuwana mhinduro kubva kune veCAF. Zvichitevera tsamba yavakanyora yekupikisa kudzingwa kwavo makundano aya, vachinzi vakatambisa mutambi asiri wezera riri kumakwikwi aya. VaGwesera vanoti vaziviswa nevekosafa kuti pari zvino hapana chekuita kunze kwekudzokera kumusha.
Hatisati tawana mhinduro kubva kusangano reCAF nenyaya yapiwa yatakaita yemaunder 17 kudisqualifa kwavakaita. Vatambi vedu vari kubva kuSouth Africa nhasi vachisvika nhasi. SeZifa sezvatakataura nezuro, IPU yedu yatakaisa ikoko hasati aisiya, ticharamba tichibvunza kuti CAF kuti IPU yedu yafamba sei.
Zimbabwe, Comoros, Botswana neEswatini dzakadzingwa makwikwi aya, zvichinzi vamwe vevatambi vavo vaiva nemakore anodarika anotenderwa. Zvichitevera ongororo yakaitwa nevekosafa vachishandisa michina. Kodzingwa kwenyika idzi kwasiya kumakwikwi aya kuine South Africa, Zambia, Malawi neAngola, uye nyika mbiri dzinenge dziri pamusoro pamakwikwi ave kutanga zvekare svondo rino dzinoenda kumakwikwi A2021 Africa Cup of Nations. Kunyange vekuBotswana neEswatini vari kutambira kudzingwa uku, uye Botswana yatodzinga mukuru weBotswana Football Association vaMhlolo Mhlolo, ZIFA iri kutsika madziro ichiramba kutambira danho reCAF neCOSAFA iri. VaGwesera vanoti chiremba wavo akaenda nechikwata ichi kuSouth Africa vaRobson Joe vane humbowo hwakakwana hunoratidza kuti vatambi ava vakaongororwa nemichina muHarare vakaonekwa vari vemakore anotenderwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuramba kutambirwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vanhu vatatu vanofani chirwere cheCOVID-19 munyika, icho chopararira muzvikoro. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo anoti hapana chekuvhunduka. Mukuwasha wevaive mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, Simba Chikore omiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekuita zveuori. vakasarudzwa kutungamirira nyika yeAmerica vaJoe Biden vodoma dare ravo remakurukota kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.